Bazi rezveutano rinoti kusvika nezuro Harare ndiyo ine vanhu vakawanda vabatwa necoronavirus ichiteverwa neBulawayo. MuHarare mune vanhu 12 vabatwa nechirwere ichi uye muBulawayo mune vanhu 10. KuMashonaland East kune vanhu 4. Kozoti matunhu eMatabeleland North neMashonaland West ane munhu mumwe akabatwa necoronavirus. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano kuti pane vanhu vangani vaongororwa nhasi uye kuti zvii zvabuda muongororo iyi. Bazi rezveutano rinoziisa zvinenge zvabuda muongororo dzayo manheru ega ega, uye izvi zvinoitwa tabva pamhepo. Zvichakadai, varimi vepfogya nhasi vazivisa kuti vanofara chose nedanho ratorwa nehurumende rekutora basa ravo pamwe nekutengesa fogya sebasa rakakosha panguva ino nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus, vachiti izvi zvichaita kuti vatengese fogya yavo pasina kunetsana kana kuvhiringidzana nemapurisa kana vamwe vanochengetedza mutemo. Mukuru werimwe remasangano anomirira varimi vefogya munyika reZimbabwe Tobacco Association vaRodin Ambrose vauza Studio 7 kuti vanotambira danho iri nemufaro. Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vauza Studio 7 kuti danho rehurumende rakanaka chose sezvo fogya yakakosha paupfumi hwenyika nekuti inounza mari yekunze.
Kana industry isina kunzi essential service haikwanisi kunge ichishanda panguva inei. Saka zvinhu zvakakosha zvinobvumidza kuti pachitanga kutengeswa fodya zvinoita kuti nyika inge ichikwanisa kuwana mari yekunze kwenyika, nekuti tinoziva kuti fodya zhinji inotengeserwa vanhu vekunze kwenyika. Saka zvinoita kuti nyika inge ichikwanisa kuwana foreign currency.
VaAmbrose vaudza Studio 7 kuti nengo dzesangano ravo dzatogadzirira kutengesa fodya, vachiti vangomirira chete kuti bhanga guru renyika rigadzirise nyaya yekuti vachabhadharwa sei. Misika yefodya yaifanira kuvhurwa svondo rino, asi izvi zvakambomiswa kuitira kuti pagadziriswe nyaya yekuti varimi vachabhadharwa sei. Murimi wefodya kunyabhira pedyo neHarare amai Helen Shumba vaudza Studio 7 kuti vatogadzirira kutengesa fodya yavo.
Isu varimi wefodya taredi tangomirira RDZ kuti ichifinalize. Hatidi kuzonetsana zvayange yoita last year kuti pamabhondi takange tapromiswa maUS. Toda kutengesa fodya yedu inUS inotengawo.
Vakuchera vanoti zvakakosha kuti hurumende neReserve Bank of Zimbabwe vabude pachena nekukasika kuti varimi vanobhadharwa sei kuitira kuti misika yefodya ivhurwe kuitira kuti nyika iwane mari yekunze nekukasika.
Zvinoitawo kuti nyika inonoke kuwana mari yekunze, nekuti zvazvinoita ndezvekuti kana varimi vasingazivi kuti vachawana mari vanenge vasingakwanisi kutengesa zvirimwa zvavo. Saka zvakakosha kuti hurumende izivise kuti varimi vachabhadharwa sei, zvikuru sei kuti vachange vachiwana zvikamu makumi mangani kubva muzana ari maUS dollars, nekuti ndo panowanza kunge pane nyaya.
Gore rapfuura pakamboita mutauro pakavhurwa misika yefodya, varimi vachiramba kutengesa fodya yavo mushure mokunge hurumende yaputsa chibvumirano chayainge yaita nevarimi chekuti vaizobhadharwa nemadhora ekuAmerica. Mukuru wekambani yehurumende inoona nezvekutengeswa kwefodya munyika Tobacco Industries Marketing Board Dr. Andrew Matibiri vaudza Studio 7 kuti RBZ inotarisirwa kuita musangano nevarimi mangwana kuitira kuti vabude nechisungo chekuti varimi vachabhadharwa sei misika isati yavhurwa. VaMatibiri vaudza Studio 7 kuti mangwana chaiwo vari kutanga zvidzidzo zvekudzidzisa varimi zvavanotarisirwa kuita pakuendesa fodya kumisika nekuita pamusika kudzivirira kupararira kwecoronavirus. Zvimwe zvezvinhu izvi ndezvekuti motokari dzinotakura fodya kuendesa kumisika dzinobvumidzwa vanhu vaviri chete, uye kuti vana vane makore ari pasi pegumi nematanhatu havabvumidzwe pamusika yefodya. Gore rino panenge pasina mabhanga pamisika yefodya, uye varimi vese vachaenda kumisika vachange vachiongororwa nekuitwa zvese zvinotarisirwa nebazi rezveutano neWorld Health Organization kudzivirira kupararira kwecoronavirus. TIMB iri kukurudzira vanotenga fodya kuti vatenge fodya munzvimbo dzakasi siyana-siyana munyika senzira yekuderedza uwandu hwevarimi vanouya kuHarare kuzotengesa fodya yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.